zvinji zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa pavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi kuchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana, makomiti ese ari kugara pasi kuronga achagara zvakare nemhuri, kuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri, tokupai chozvo chinezenge chikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa kucharadzikwa vamugabe, amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasusiso mwoyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika, vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchadziviswa mushure mekunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuik kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yari pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya, hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe 191 nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
And vashandi avabhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri, umwe wacho hama dzacho vasati dzataurirwa then vachabva vashaya vatozvihana zvokuti ndivanani. Asi hurumende ino sokuda kwavaita ivova 171 vasarudza kuti dai vadzoka zvavo kuZimbabwe. Saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yesouth africa kuti ikwanise kuunza maZimbabweans iwayo, kuunza kuno kuZimbabwe, uyezve tichitakura nemabodies acho evakashaya.
Hurumende inotiwo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakatobhadharwa mari yakawedzerwa nezvikamu 60 kubva muzana yekuti vabatsirikane, uye nhasi dare remakurukota raita chisungo chekuti bazi rezveutano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi ava vapiwa mari dzinofadza. Gurukota rezveutano Dr Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezvemari kuona kuti chisungo chedare makurukota chatevedzwa.
Saka kabhineti yedu yashanda nekukasira yatopa instruction yekuti tinyite nevekuministri yemari kwavamuturi muve. Saka meeting iyoyo ichaitika toona kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yokuti tigokwanisa kubhadhara anonzi allowances akamirira zveutano chete chendobhatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondo rapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro hadzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.